Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera Gunyana 24, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tiri kubva kuno kuJust 715 vazhinji vanenge vari muZimbabwe vanobva kuSouth Africa imo. Vana Brian Kagoro, vana Brian Reftopolis, vana Martin Rupia.
Dr. Ibo Mandaza voenda kuAmerica neSouth Africa kuti vataure nezvekugadzirisa nyaya yeZimbabwe.
Mashoko yakatozotaurwa tatoterera bajeti iroro repakati pegore. Izvo tisingazivi kuti aiwa tiri kutaurirwa zvinhu zvisina kupasiswa necabineti. Saka totomirira zvekuti dzoke musi wa4 Oktobha tindoidhibheta nyaya iyoyo patinodzokera musi wa4 Oktobha.
Bato reMDCT rinoti rinoda kuti makurukota ehurumende auye kuzotsanangura kudare reparamende nezvemashoko akaturwa negurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa akaramba kutambirwa nevamwe vavo mudare remakurukota iri. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vari kutungamira sangano replatform for concerned citizens kana kuti PCC Dr. Ibo Mandaza vanoti vave kunosangana nezvizvarwa zveZimbabwe nevamwe vanoda kugadzirisa remangwana renyika vari kunze kwenyika kuti vaone kuti voita sei nechirongwa chavari kuda kuti chitambirwe nenyika chekuumba National Transitional Authority kana kuti NTA. NTA inonzi inoshanda pakati pemwedzi gumi nemisere nemakore maviri yakafanobata matomu kana mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasiya chigaro. Kurudziro iyi haisi kutambirwa nevamwe vemapato anopikisa vakawanda. Kuti tinzwe nezvechirongwa chaDr. Mandaza tavabvunza kuti zvinhu zvakamira sei.
Pane urongwa wemusi wa26-27 September, Monday and Tuesday kuParktonian Hotel inopama vamadiasporans mukana kudiscussa Zimbabwe crisis, maonero avo and the way forward. And it should include a full discussion of the NTA. Not as a solution, but as an option. But so tinga tiriko, tiri kubva kuno kuJust 715. Vazhinji vanenge vari muZimbabwe vanobva kuSouth Africa imo. Vana Brian Kagoro, vana Brian Reftopolis, vana Martin Rupia, and so on and so forth. Vakati one day.
Ko muchibva kuSouth Africa ikoko pane urongwa here wekuti munosangana nevamwe vana veZimbabwe vari kune dzimwe nyika kuna na Britain kuno kuna na America nekumu?
Tine meeting musi wa7 October kuNED, National Endowment, a meeting on Zimbabwe. Ndivo vari kuronga ikoko nemadiasporans. And then musi wa11 kune meeting Social Science Research Council ekuUN. Musi wa11 kuNew York pane meeting on Zimbabwe as well. Tine chidiscuss Zimbabwe. Zimbabwe, October nenge Zimbabwe month.
Dr. Ibo Mandaza, mwe avo vari kutungamira sangano rePCC, vari parunare muHarare.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930.
Kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Bato rinopikisa reMDCT rinoti rinoda kuti makurukota ehurumende auye kuzotsanangura kudare reparamende nezvemashoko akaturwa negurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa akazoramba kutambirwa nemamwe makurukota. VaChinamasa vainge vati vaizogumura vamwe vashandi vehurumende kusavapa mabhonasi nezvimwe. Asi gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko vaChris Mushowe vakati izvi zvaive zvisina kutenderanwa nedare remakurukota. Vanoona nezveupfumi mubato reMDCT vatapiwa mashakada vanoti vachakwidza nyaya iyi kudare. Tabatava mashakada kuti tinzwe zvizere.
Ndozvatinogara chitaura kuti hurumende yeduka haisi kusenza zvakanaka. Inopikisana, mapaza ayo ari kupikisana. Havangarogoni kuronga kusunga chimwe chinhu wani chinobuda. Saka vanogara vakangopokana, saka hapana policy inobudirira yegovernment. Ndozvandakaitaura gore riya ndichiti kara iyo indigenization yacho. Mumwe minista zvowawo anobuda achiti iye deadline kambani yese yese inofanira kuita comply neindigenization. Chinamasa anobuda achiti aiwa ngazvitiwe. Bijana bijana iye zvine zvichinamasa kuti iye vada kukata mari dzemasivil servants mobuda achiti hakuna zvakadaro asi hurumende imwe chete iyoyo. Saka kana ndimiwo munoti mainvestors angatitora serious here, hapana policy consistency nokuti vanongomuka vava nerimwe shoko futi. Saka hatigoni kuvatora serious. Ndo zvinoita kuti investor confidence nebusiness confidence inge iri low muZimbabwe. Zvinenge zvino zvinge mapolisi avo ndefembera fembera kuti unomborota mangwana woti ha zvandakarota hazvizvizvo. Ino nyika ingatongwa nezviroto here?
Ko imi senhengo dzedare reparamende muchionawo nezvenyaya dzeupfumi mamboedza here kuti mutaure nemakurukota aya kuti mujekesere kuti chii chaizvo chaakuzoitika?
Chaakuzoitika maererano nei?
Naiwo mashoko ari kupesana.
Mashoko aya akatozotaurwa tatoterera bhajeti iroro repakati pegore. Izvo tisingazivi kuti aiwa tiri kutaurirwa zvinhu zvisina kupasiswa nekabhineti. Saka totomirira zvokuti dzoke musi wa4 October tindoidhibheta nyaya iyoyo patinodzokera musi wa4 October.
Vanoona nezveupfumi bato rinopikisa reMDCT vatapiwa mashakada vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa nyaya dzezveupfumi, nhasi tine hurukuro nemukuru wesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce kana kuti ZNCC vabusisa moyo.
Tatanga nekuvabvunza kuti mutemo wehurumende wekurambidza zvigadzirwa zvekunze kunyanya kunyika dzakaita seSouth Africa cheStatutory Instrument 64 of 2016 chiri kushanda here?
Hongo zviri kubatsirana kuti mabusiness ari kuratidzira kuti maorders akwira, kutengwa kwezvinhu kwakwira, vari kugadzirira kuti production vambowedzera pakuproducer malocal products iwavo pamusana pekuti iyo papanga pachiimportwa zvinhu zvichiunzwa zvichibva kunze kwenyika. Taakutarisira kuti mabhizinesi ari muZimbabwe ndiwo achagadzira. Saka tiri kuona kuti maorders avo kudiwa kwezvinhu kutengwa kwezvinhu kwatoti kwirei. Saka vaakushanda chaizvo. Asi vamwe vari kutsvaga mari kuti vaise michina imwe inoita kuti kugadziriswa kwezvinhu kuwedzerwe nekuti dhimandi yatoti kwirei.
Asi tiri kunzwa kuti pane rimwe dambudziko rekuti zvinhu zviri kupinzwa nemukoto kana kuti yatingati smuggling iyayi.
Hongu. Ichokwadi smuggling. Smuggling is a problem. It has become worse. Vanhu vaakupinza zvinhu nemukoto zvakanyanyisisa chaizvo chaizvo. Saka takatarisira kuti hurumende yedu yakafara kusimba chaizvo kuti vanhu vatevedzere mutemo kana tikabvumirana senyika kuti tiri kuda kuita zvakati. Takafanira kuti tiise mitemo inonyatsotibatsira kuti tibudirire pakuita zvinhu izvozvo. Nekuti tinongogona kuisa mitemo yakanaka inobatsira vanhu kuti vawane mabasa asi mumwe achipinza zvinhu nerutivi hazvina kunaka.
Vamwe vari kuchemawo kuti zvimwe zvinhu zvinogadzirwa muZimbabwe umu vamoyo zvinoti dhurei. Zviri kufamba sei panyaya yemitengo yezvinhu?
Nesuwo tiri kuchema sezvandataura kuti vemabhizinesi vari kuchema nekuti zvinhu kugadzira kana vachigadzira zvinhu vanosangana nemakosi akatoti wandei muno munyika anoita kuti zvinhu zvirambe zvichidhura. Saka takatanga tatarisira kuti tino tino shanda sei kuti tidzikise ma operating costs kana kuti ma production costs iwo pano zvakawanda tingataura pa magetsi magetsi edu Zimbabwe anoti durei kuzoita atingati ma rental ari kudhurira mabhizinesi zvakanyanya ari kumusoro kudarika tingati dzimwe nyika dziri pedyo neZimbabwe tigotarisa uyezve cost of labor yakatoti kwirei kune zvimwe zvakasiyana siyana zvinodarika atingati nyika dziri pedyo neZimbabwe nezvimwe zvakasiyana zvakadaro zvinoita kuti zvinhu zvinyatsoti dhurei kana zvikagadzirwa muZimbabwe.
Mukuru wesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce vabusisa moyo vari parunare mugweru. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nhasi tine hurukuro nemukuru weOxfam vamachinda Marongwe. Vamarongwe vanoti sangano ravo rinofara zvikuru nemashoko emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avakataura vari kumusangano weUnited Nations kuNew York nemusi wechitatu vachiti nyika dzepasi rose dzinofanira kuisa musoro pamwe chete kugadzirisa dambudziko revapoteri. Asi vamarongwe vanoti zvakakosha kuti hurumende yeZimbabwe ionewo matambudziko akatarisana nevanhu vari muZimbabwe, zvikuru vari kumaruwa avanomanikidzwa kusiya misha yavo vachinotsvaga chouviri. Vati Zimbabwe nenyika dzemuAfrica vanofanira kubatana vokurudzira nyika dzakabudirira kuti dzibatsirewo vanhu vari kumaruwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata vamarongwe.
Tikatarisa iyo nyika yedu inoyi, tine zviri kutonetsawo zviri kukonzera kuti vanhu vawanikowo vachibuda vachipotera, vachibuda umo munyika medu vachienda kuna South Africa, vachienda kwakasiyana siyana. Nenyaya yezhara chinokonzera kuti vanhu vapotere chimwe chatiri kunyanya kuona muZimbabwe, nyaya yezhara. Tichitarisa matiri kushandira isu, tichibvunza vabereki varipo, kunyanyisa madzimai anenge asarari ega, varume vakaenda, vochibvunza kuti ko zvava zvinombofamba sei, unova kunzi ha vakaenda kunoshuzha nenyaya yedzara. Tinoziva kuti vanhu vagara vangu vari kubuda, asi tikanyatsotisacherechedza panguva inoiyi vari kubuda vanyanya kudarika zvavaisiita makore esayaya, zvireva kuti izvo zhara igore nero yakanyanya kuwandisa nenyaya dzeEl Nino yakaitika iri kukonzerwa neclimate change. Mvura yakaita shomanana gore rapera iri, zvichira kuti gohwo ranga riri shoma. Saka nekudaro tinofanira kugadzirisa zvikonzero. Pane nyaya dziripo dzeclimate change dzandataura idzi, kwozvoita dzimwewo futizve dzinotarisa kuti ivo vanhu vekumaruzevha vakawanda vakazhinji vanopona nemvura inonaya iyi. Havana maitiro avangaite kuti gohwo ravo riite zviri nani vasina kubatsirwa nehurumende. Hurumende inofanira kuti ichibatsira vanhu ava neye dzatinotiwo adaptation climate financing, inoreva iyo kuti vanofanira kutsvaga maitiro okuti vanhu vaone kuti vangararama sei nedzimwe nzira dzisiri kumirira mvura inonaya chete. Kana vachimirira mvura inonaya iyi, ndedzipi neitumwe mbeu yavangadzvare inoenderana ne nekushanduka kuri kuita manayiro emvura?
Ko nyanzvi dziri kutiwo kudii nemamiriro anenge akaita iyo mvura mwaka uno? Izvi zvamuri kunzwawo?
Manzwiro atiri kuzviita kuri kutarisirwa iyo kuti kune inonzi La Nina. Munoona maitiro azvinoita kana kwabva El Nino kunouya yavanoti La Nina. La Nina inoreva iyo kuti kuchaita mvura yakanyanyisa. Mvura iyi imvura iri above average. Yadaro mvura iyoyi, asi kuri kutarisirwa iyo kuti itse wiki La Nina, vanoite wiki La Nina, zvichira kuti inenge yakanyanya. But asi tichitarisa kwatiri kubva kuti ivhu ranga rakatoomarara kare kare, zvinogona kureva izvo kuti mvura yacho chero yanyanyisa isina kunyanya kunyanyisa, inogona kukonzera futi kuti gohwo rive shoma.
Matiwo, imi munzvimbo dzamuri kushanda muri kuona vamwe vanhu vachibuda vachienda muhupoteri, muri kuwanzoshandira kupi chaiko?
Tiri kushanda tiri magutu umo, tiri kuzve kumatopo, tinowanikwa futi tiri mumasvingo. Asi muchicherechedza inyaya iri kubata munhu wese zvakari muruzevha, nokuti kunenge kusina pokutangira. Saka munoona vabereki vakutaurawo kuti vana baba vakabuda vakaenda, vakomana vakabuda vakaenda. Asi vakomana ava nana baba ava chero nevasikana vari kubuda vachienda, vanhu vanga vachitogara munharaunda idzodzi. Asi nenyaya dzezvara yakakonzerwa nemvura isina nyaya zvakanaka, vakabuda vakaenda. Asi chinonyanya kuti bata stereki munyaya iyi inyaya dzekuti vanhukadzi ndo vanowanzosara. Vanhukadzi ndo vanosara vachisangana nedambudziko guru vana baba vabuda vachinotsvaga mabasa. ndivo vanosara vachitsvaga kuti vana vodyei, vana varara sei, vana vanoenda sei kuchikoro. Saka nyaya iyoyo yezvara ikazogadziriswa, imba dzinoputsika.
Mukuru weOxfam Zimbabwe vamachinda marongwe vari parunare muHarare.
Nasi muchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo, tina Praxidis Jeremiah. Marvelous Mhlanganya uye uyo anosimboita chirongwa ichi akafamba nebasa. Praxidis ari kuita hurukuro naamai Samkeli Sotenson, chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuBritain asi chiri kupota chichiuya kuzobatsira kuchipatara chemupilo kuBulawayo.
Ini zvitarangu zvinzi ndinonzi Samkeli Sotenson. Ndakazvarwa ndikakura mupopoma kuBulawayo. Ndakazvarwa muchipatara chinonzi Mpilo Hospital chiri muBulawayo. Ndakaenda kumusitele secondary school ndopandakadzidza ndikasvika wangu form 4. Pandakapedza ndikanoita hairdressing yangu. Ndaishanda kuRough Cuts, vanoziva Rough Cuts. Yanga ine mbiri saluni yacho. Pandakazobva kumba ndikauya kuEngland. Ndakatangawo ndichingoita care sevamwe vese. Nekuti ndaida kushanda nevanhu. Vakanyanya saka ndakangoita kei zvosimudzi vangu ndikaenda kuyunivhesiti ndanoita nursing. Ndikashanda hangu sanesi kwemakore mashomanani ndikazodzokera ndikanoita midwifery. Saka iko zvino ndoshanda ndiri muEngland ndichiita midwifery.
Saka chirongwa ichi chekuenda kunobatsira kumupilo chakatanga sei?
Ndevana 2 vasikana, umwe wacho mudiki akazvarwa kumupilo andi. Pandakabereka andile pakaita emergency chance, ndosaka ndakapedzisa ndatova kumupilo. Akabuda akaright mwana Mwari vakapindisa, she's now 21 years. Pandakazodzidza midwifery manje ndopakatanga nyaya yacho, ndopandakaona kuti wo pandange ndiri pambeta paya, mwana uyu aigona kufa because emergency yacho inonzi shoulder dystocia, akangobata nemashoulders apa. Saka midwife vanga varipo vakagona kuimanaja, but then pandakadzokera kuZimbabwe ndaida kunoona kuti maemergency ese anoitika midwife because akawanda maemergency sezvamunoziva. Akawanda vana vanofa, vana mai vanofa pakubereka apa. Saka ndaida kunoona kuti vanova manaja sei, ndichimbondoshanda navo ndichiona kuti zviri kufamba sei. Saka pandakaenda ndopandakaona kuti vanhu ava vane zvavanoshaya. Mamidwife achishanda muchipatara zvipo zvinoshayika magloves chaiye muZimbabwe anogona kubatsira kuti mwana ararane. Mwana akada kuendeswa, munhu akada kuendeswa kutheta pasina magloves, avangamuoperatezve kuzi hapana magloves. Saka ndafunga kuti okay, saka zvanichaita inini ndichati gore rese kana ndichienda kuZimbabwe ndoenda kunoshanda kumupilo 2 weeks zeholiday yangu, kunchivavigirawo magloves nemasirinji nezvidikidiki zvavanoshandisa mubasa ravo. Gore rakateera ndakazoenda ne1 midwife anga achibva kuEngland, tikanoshanda 2 ikoko kumupilo, tikatora zvatainge tatenga iwo magloves nemasirinji nezvinhu zvokuteerera vana vari mudumbu takaenda nazvo. Saka tikasvika ikoko tikashanda navo, tikapedza zvekushanda navo ndopandakazoadopta mwana wangu. Mwanakomana he's 3 years old now. Mai vacho vakashaya ndiriko kuZimbabwe pavakasununguka. Saka pandakasvika kuna mwana akaisa plakadhi yekuti feed me, mai vangu havapo. Ko mai vacho vaenda kupi? Ndakapesa ndati vane mwana wacho kasa ane 3 years. Saka atokura hake, anofara, he is well loved. Zvitova kanonzi chiwell. Ndakadzokera nemamidho. I think about 9 now.
Munoenda kangani pagore?
Pamwe pagore tinodzokera kumupilo. Tinobatsira. Kasi the last 2 years ndatodzokera 2 times. This year I've been once in touch so kera kesh 2. Last year ndakaenda ka 2 because ndakazotanga kurenovate my unit besides just doing quiz so clinical. Tinoenda at least once a year.
Vawaenda navo pari zvino. Vawakanisa kuenda navo vasiri vekuZimbabwe. Vangani?
Vatosvika 9. Kubvira nguva yandakatanga na 2011 kusvika manje vamidwife vanosvika 9. But ndakazoenda nevanhu vekuchurch futi. Mufundisi wangu wekuchechi vakanzwa nyaya yangu kuti ndoita seva, vakatorawo interest yekuda kuziva kutonyasoona kuti chechi chinoitika. Vakati next time ndiri kuZimbabwe ndichauya kuzoona. Saka it happened kuti takava tuZimbabwe around the same time, ndikatoenda kunovaratidza zvakange tatoita. By that time takanga tatotenga macurtains ekuantinator ward kutoitira kuti vana mai vaite privacy wombi chana. Saka ndopa vakaona kukanzi ha tinogona kutobatsira patoita zvepainting. Initially ndaita painting big job, but hai. Patakadzoka kuEngland takasvika tikafundraiser mari kuchechi, vakatipa £2 tushoma tikatenga mabuckets epaint, tikadzokera tikanopainta postnatal ward, kuchinja matape kuunblocka mapipes anga asingasashandi. Last year takadzokera kunopainta neonatal ward yevana mapresbyteria ndoya taka painta nekuti vana mai vacho vanogara imomo maybe 2-3 months vakamirira kuti vana vavo va discharge. Saka taida kuti vova vagare munzvimbo inenge irekini inenge kubva kwavo chaiyo, feel like home at home when they are there. Saka yeye takadzokera sano painta. Saka iko zvinoti ne one more unit downstairs yekumpilo, vanonzi vakumpilo i old unit. Ndoko takazvarwa isu sivana sami kudhara. Ma pains acho ndeya vakore aya patakazvarwa isu.
Chii chaunowana kubva pakushanda kwese kwaunoita pachirongwa ichi?
Hapana chandinowana, kungoti ndinofara kana ndaona kuti ndapa mumhuri yekwedu kuZimbabwe. Community yangu, chipatara changu chandakazvarwa, saka kana ndikagadzira mubhedha kana kuti ndikatenga kumbeze one reumwe mai vanobva kucholocho vasina, kutovaona vari mubhedha wacho wanyatsogadzira kati muwodhi yanyatsopendwa neni, ndio chandinowana ichocho. Kuti isusu vanhu vacho vari mucommunity macho, community yedu, zvipatara zvedu, ndisito tokwanisa kutozvichinja. Kana kuri kupenda yenda unopenda, dzidzisa mwana wako kuti ngaende kunopendawo chipatara kana ne 2-3 hours ongono give to your community. Haikona kumirira kuti hakumende ichauya ichitipa izvi. Tinogara tingoblema kuti vakazoti koiwe uripei.
Tinotenda Praxidis Jeremiah achitaurapo namai Samkeliso Tenson avo vari kubatsira kuchipatara cheMpilo Hospital kuBulawayo. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndokutambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa danho rakatorwa nehurumende rekurambidza kushandiswa kwemureza wenyika mune zvakawanda zvinosanganisira mukuratidzira pamwewo nekutengeswa kwemureza. Danho rinonzi rinogona kuti munhu apike mujeri kwemwedzi mitanhatu kana kubvisiswa mari yefaindi inokwana kuita madhora mazana maviri kana zvose. Muhurukuro yedu tine mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association kana kuti ZimRights vaOK Machisa. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaMachisa.
Makadiniko nai mhuri yeZimbabwe?
Mhuri yeZimbabwe ndinoimba kuti menyu vaMachisa. Asi vazhinji vari kutaura nestudio 7 vari kuchema nekugunun'una pamusoro pedanho rakatorwa nehurumende rekurambidza kushandiswa pamwe nekutengeswa kweflag kana kuti kwemureza wenyika. Imi sesangano rinorwira kodzero dzevanhu, makatambirawo sei danho iri?
Chokutanga ndinoda kuti ndingozivisa mhuri yeZimbabwe kuti isusu tinobatwa nebumbiro guru remutemo yatingati National Constitution. Saka constitution iyoyo kana kuti bumbiro remutemo iroro ndo rinoita kuti mhuri yeZimbabwe ive nekuita zvinhu zviri pamutemo kana zvisiri pamutemo. Regai ndingotaura ndichiti iko zvino tichiri kutsvagurudza, tichiri kuita tsvakurudzo iri pasi pasi kuti tinonyatsotarisisa nekutonongora izvo zvakanyorwa mubumbiro redu remutemo kuti tione kuti matano akatorwa nehurumende ndiwo here. Asi tiri kuona sekuti matano akatorwa nehurumende haasiri kunodondana nezvinoita kuti kodzero dzevanhu dzirepo, nokuti pane chiga chirimo mubumbiro remutemo chinotaura nezvekodzero dzevanhu dzinofanira kuchengetedzwa.
Asi vaMachisa, munoona paine kuzvidzwa here kwemureza pane zvanga zvichiitwa nevana veZimbabwe zvekuratidzira vachishandisa mureza wenyika izvi?
Maongororo edu ataita iko zvino hapana kutsorwa kwekodzero kwanga kwati kwaitwa, ende hakuna chatingati chakazvidza flag yedu. Iri rinongori danho ririda kutorwa nehurumende. Mukatarisa flag yedu ine chekuita neraramo yevanhu, ine chekuita makala ari paflag aya ane nhoroondo iripo, ende nhoroondo mukanyatsoicherechedza munoiwana iri mubumbiro remutemo. Saka mukatarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe hazvisi kunze kwemutemo. Kuda tikanyatsoda kuzonotonongora kuti flag yedu inoda kutengeswa here kana kuti, asi mukanyatsotarisa kuti vanogadzira maflag ivavava hakuna kwainopiwa mahara.
chicha munga funga kuti chinga vundutsa hurumende kusvika pakurambidza mwana wevhu kufamba nemvuri wake.
Vanoziva ivo kuti kana une flag wakasenga Zimbabwe, kana ivo mapurisa chaiwo, kuti vanotora matanda awa anofamba nawa kuti vanokurova vakawanikwa vachiita saizvozvo, kana kuti vakangotorwa vachiita saizvozvo, kunorova munhu kana unenge usinorova flag. Saka zvinoreva kuti unenge uchinotyora kodzero dzeflag dzenyika. Saka ndosaka kwava kuchinzi haufaniri kupisa, haufaniri kuti izvozvo izvo zvakakosha kuti tese muri yeZimbabwe tizive kuti haufaniri kuzvidza flag. Saka kana ndakatoifuga paya paya, kana ndakaibata, zvinoti ndiri kuremekedza zviga zvose zviri mubumbiro remutemo zvinoita kuti ini semwana weZimbabwe ndirarame. Asiwozve ndicharatidzira mune zvakanaka kuti kana pane izvo zvandiri kugunununa zviri kuitika munyika medu, ndinge ndakabata flag richiti iyi ndo flag yedu inoratidza kuhunhu hwakazara, inoratidza kodzero dzakazara. Saka kana ndisina zvinhu izvozvizvi, ndichasumudza flag ndichiti ndokumbirawo hunhu hwakazara hunozadzikiswa neflag iyoyi.
Muri kuona vana veZimbabwe vachitambira here kurudzire hurumende iyoyi, kana kuti muchaona vachienderera mberi nekushandisa mureza?
Pari zvino vanoenderera mberi nokuti hationi chakashata pakufuka jira renyika yako. Hapana chakashata, ine ndinotokurudzira mhuri yeZimbabwe kuti paunenge uri remekedza jira renyika yako.
Aiwa, tinotenda zvikuru vamachisa nekuwana nguva yekutaura nesu.
Maita enyu mhuri yeZimbabwe.
Manga makateerera kumukuru wesangano reZim Rights vaOK Machisa muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai maoko aBlessing Zulu.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga. Iko zvino tochimbotarisa nhau dzemitambo yeCastle Premier Soccer League iriko mangwana. Highlanders ichatamba neNgezi FC kuBaba Fields, Wange ichitamba neBorder Strikers kuColliery, kuchitiwo Capes United ichitamba neHowmind kuNational Sports Stadium, Mutare City Rovers ichitamba neZPC Kariba kusakubva, Triangle United ichitamba neChicken Inn kuGibbo Stadium.
Knacko music.
When we say party, we want all the crosses to disappear. When we say party, we are party. Oskid, all right.
Hapura gatabura, tino gote hapura gatabura. Hapura gatabura, ta ta danza yugwe. Gafara funga kuwachisa mapuro bulemo ese. Twaga kuva malaga masaida ma whisky kunyangwe masese. Kana pane zviri kukunetsa uya tozvitapudza zvese. Tora sipi uone magic zvinoshamura zvese.
My problems is disappear. Ndino na kumbo ita happiness ye. Ndati zvoni disappear. Wanyangira munhu wasiririye.
Ana pa I happy ye. No ispaki ya lula popo bachimwa amarula madola maranz mapula nasi tiri kujgamula upashoda excuse to haleluya ndirikungo gaya pressure mumedula HKT iri kupiga rula pari pa pressure isinde suta rula ndoda kufara kusikanda admiti wapamobeta kunge chigulani matira buru esenda mapisa nemoto safari ya president tulani ndabinda buru ayo bondi piga zvimoko zopura zvichitiskupani satsvage namopandira uiwane semukwende wangu uri muulani.
My problems is disappear. Ndino na kumbo ita happiness ye. Ndati zvoni disappear. Wanyangira munhu wasiririye.
Anapa I happy ye. Happy ye. Hapura gatabura. Ndino kuti hapura gatabura.
Nako kambo disappear kubva kuna Winky D tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musure nhau zvakare. Dr. Ibo Mandaza voenda kuAmerica neSouth Africa kuti vataure nezvizvarwa zveZimbabwe neremangwana renyika. Bato reMDCT rinoti rinoda kuti makurukota ehurumende auye kuzotsanangurira dare reparamende nezvemashoko akaturwa navachinamasa akarambwa nemamwe makurukota. Tabva tashuka kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu Doxia Emina Chris Gande munau dzechindevere.